mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 Ndira 2021 magaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kwa nesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande. Ndili Washington DC ndichiti ezu noizuri mchirongwa chanasi. Vanu vafane chirweleche COVID-19 muZimbabwe. Vave maza na mana anema kumimana nevatana tu 446. Rimwe sangano rakazvimirira robatsira vanhu kumasvingo. Vebato re Democratic Party muAmerica vari kukurudzira kubviswa pachigaro kwava Donald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 446 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevashanu. Vanhu vana vakafa kumashonaland west, vatatu vakafa kumasvingo, ukuwo matunhu eBulawayo, Midlands nemashonaland east akarasikirwa nevanhu vaviri vaviri. Manicaland nemashonaland central dzichirasikirwawo nemumwe mumwe. Nezuro vanhu mazana masere ane makumi manomwe nemumwe 871 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevasere 108 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland west ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu 18,675 vapora munyika vachiita zviuru gumi nezviviri zvine makumi masere nevatatu 12,083. Sangano reMasvingo Center for Research Advocacy and Development kana kuti MACRAD rinoti rine zvirongwa zvakawanda zvokubatsira vanhu vedunhu iri. Panguva ino vanhu vakawanda vari kutambura zvakanyanya nekuda kwekunzi vagare muDzimba munguva yekurwisa denda recovid-19. Mukuru wesangano iri vaEfrem Mutombeni vanoti sangano ravo riri kunzwa vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti kodzero dzavo dziri kuchorwa zvakanyanya vari madzimai. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Panguva ino pasi rino rakatarisana nechirwere checovid-19 mudunhu reMasvingo takawana nyaya dzokubviswa kwevanhu pavanogara nekupiwa kwematsamba evanhu kuti vabve munzvimbo dzavanogara pasina kutevedzerwa mutemo.
Muungapa here muenzaniso wenzvimbo dzamakabatsira imo mudunhu reMasvingo here?
Takaona kuti kuchiredzi South, kuchilonga, vagari vakawanda zvikuru varoda kubviswa kuti paitwe nyaya yebundo kuMasvingo Rural kuClipsham, kune mamwe vakatosevhiwa nemagwaro okuti vabve zvisingazikanwi kuti vanoendepi, vagari vasina kumbobvunzwa. Tikaonazve kuti kumwenezi vagari vakazongoona misha yotsva pasina zvavamboziva. Kugutsa ruzhinji kune nyaya yevagari vanosvika 52 vari panze kubva muna July vapisirwa zvinhu zvavo vachitorerwa minda yavo.
Sesangano, mungatudza kuti rubatsiro rwamuri kupa rwakaita sei chaizvo?
Sesangano, isi taikwanisa kutsvagira vagari ava chikafu, kuvatsvagira mamaski nemasanitizer nokuvatsvagirawo kumatende akabva kusangana reIOM. Wagari ava takakwanisazve kuzovadzidzisa kodzero dzavo maringe nenyaya yeminda, nyaya yokugara.
Ndianani vamaishanda navo kuti mubatsire vanhu ava kuti vanzwisise nezvekodzero dzavo?
Takakwanisa kuita izvi nesangano reMinistry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Takakwanisazve kutora veZimbabwe Human Rights Commission. Tikakwanisazve kubetserwa neveZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vagari ava vakwanise kukwidza nyaya dzavo kumatare. Uyezve sesangano taipa masidzi nemagardeni kuvamadzimai ari kumaresettlement areas.
Chinangwa chenyu changa chiri chekuti vaite sei apo?
Kuti vakwanise kubetsereka nemagardeni vachitengesa, vamwe vachisenzesa muriwo wepamba. Uyezve panguva ine kurima taakupa madzimai avo anorima mbeu dzatingati dzechiwanhu dzakaita semhunga, rapoko, nzungu, kuti vanhu vechikadzi vakwanise kuvawo nezvavo, vaite zvinobatika. Vanhu vechikadzi vakwanise kuva nemarights avo atingati kodzero dzavo kunyaya yeminda. Uyezve kuti vakwanise kuita izvi vachirwisa urombo kumunhu wemunhukadzi.
Mukuru wezangano reMasvingo Center for Research Advocacy and Development vaEfrem Mutombeni vari parunhare kuMasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Vari nengo yebato MDC Alliance vakuda kwashe basikiti, vanoti vasiya zvematongero enyika zvichitevera kukunda kwakaita vaDouglas Monzora musarudzo wemutungamiri webato MDC svondo rapera. Vabasikiti vanoti vatora danho iri nekuti havadi zvavo kushanda navamonzora, vachiti zvichitevera kukunda kwavo musarudzo wekutungamira MDCT zvave pachena kuti MDC Alliance yave kutungamirwa navamonzora nekuda kwekuti ndivo mutungamiri weMDCT. Vabasikiti varamba mashoko ekuti MDC Alliance ibato rakazvimiririra, vachiti kuratidza kuti MDC Alliance haina masimba, yakadzingwa pamuzinda webato reRichard Morgan Tsvangirai House, uye nengo dzeparamende pamwe nemakanzura vape pasi peMDCT. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reMDC Alliance sezvo mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vange vasiri kubatika. Vasati vamba bato ravo, vabasikiti vaimbove nhengo yeZANU-PF uye vakave gurukota redunhu reMasvingo vasati vadzingwa muZANU-PF, izvo zvakazoita kuti vaende kuZimbabwe People First. Vabasikiti vanoti vave kumbozorora mune zvematongero enyika, ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chakaingoziva ndechekuti leader weMDCT ndiye president wealliance, ende ndozvakamura pazviripo. Saka inenge aitaura nevamwe vangu ava, aiwa vakomana chiregaipura pamuchirota, ngatichiitai rebrand, ngatichiitai rebrand. Saka vamwe vanongora vakamira ipo.
Saka zvava kureva here kuti vabasikiti vave kushanda neMDCT yavamonzora?
Aiwa Jonga, handina kuti tava kushanda neMDCT, ngati MDCT ndiyo inongotungamirira MDC Alliance. Saka president weMDCT ndiye president weMDC Alliance. Ndozvaindi vachamisa chatanga. Asi nhasi nekuti azochinja izvo, ini ndati aiwa handitadi kuva nhengo yamonzora nekuti Monzora ndiye president weMDC Alliance iko zvino. Tisa hagoni kuita president weMDC Alliance asiri president weMDCT. Political agreement yatakasainira takatorabva izvozvo hazvisiripo. Vakatsvamisa vaifanira vakabranda. Tatakati ngatichiitai rebrand, Alliance ichimira yoga, MDC zvayavanada kupenda Monzora. Saka vamwe vangu vakaramba vachiramba kuti titinongova MDC Alliance. Saka ndikaona kuti zvehope izvo handidi kudzijoina kuramba ndiri kumuposta. Vanhu vakuru vaita sesu tingarota kuti Alliance yanhu nokuMDCT hazvisi. zvisiri correct. Saka ndikati rega tichiitwa zvangu kualliance yacho. Ndochigara zvangu kumundani chirima. Hatisiri kusa kutatatla smodzora. Ndakubheda tatla smodzora. That is understanding should be clarified. Ndiri kuti I am no longer part ye alliance. MDC,
you have a good thing to do with that class sponsor. MDC Alliance, you have a chance to miss our star of zviri kureva here kuti vabasketi vasiyana nezvimatongerwo enyika. Saka imi maonera amunoita ndeipi nzira ingagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika mumapato iwayo kana mapoka maviri MDC kuti MDCT neMDC Alliance?
Hakuna mapoka maviri Jonga. Poka rimwe riripo iMDCT ndiyo ine MDC Alliance. Vanga vari kualliance sesu vasingadi kuramba vakakonzora munobuda panze. Kana muri mutati muchimbozvipedzisi Alliance tine muri kwamonzora. Kana mweda kuita zvitsva munomira moti aiwa isitavaichititsva nekuti politika hakuenge inoMDC Alliance inotaura izvozvo ndosaka mozora tichishandisa tingavanhu saka aspect seri kuti vanhu varambe vachingochengerana nechisiko chichizi chiripo.
Avo vange vari vakuda kwashe basikiti vaimbove nhengo yeMDC Alliance vari parunhare kumwenezi naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera bongozozo rakaitika paparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill nemusi wechitatu apo pakafa vanhu vana. Nyengo zhinji dzeDemocratic Party dziri kukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vabviswe pachigaro. Mutauriri weparamende amai Nancy Pelosi vakaudza vatori venhau nezuro masikati kuti mutevedzeri wavaTrump vaMike Pence vaunganidze makurukota ehurumende vabvumirane kubvisa vaTrump pachigaro vachishandisa mutemo we25th Amendment uyo unotsanangura kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika kana makurukota ehurumende vabvumirana kuti mutungamiri wenyika haachakwanisa kuita basa rake sezvinotarisirwa. Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaTrump vasarirwa nemazuva 12 vari pachigaro zvinoreva kuti hapasisina nguva yakakwana yekushandisa mutemo uyu.
Mutemo uyu wakaiswa mugore ra1812 pakanga paitika zvakazaitika ipapo purezidhendi achinge ashayika pasina masimba anga ari bumbiro romutemo okupa vice president kuti akwanise kubata masimba. Saka mutemo uyu wakaiswa uchiva neiro chinangwa chokuti kana president aonekwa kuti haachakwanisi kutonga, president haachakwanisi kushandisa masimba ake zvakanaka, vice president namakurukota president vanogara pasi wakazowirira na kuti vice president ungatora masimba here saka zvinobvira pamakurukota a president na vice president ndivo vanonyanya kuziva vanofanira kunyanya kuziva president kuti uchiri kwanisa here kutonga nokushandisa masimba anenge ainawo saka mukuru mukuru utungamiri kutungamidzwa panyaya idzodzo ndi vice president nokuti vice president vanofanira kunge vachionana na president zuva nezuva wozogarawo pasi nemakurukota a president kuti munozviona sei zvinoitwa na president uchiri kukwanisa here kutonga pane zvaaita ndopanodo humbowo hapadiwi zvekungopomerana panodo humbowo hwekuratidza kuti president haachakwanisi kutonga mutemo wacho pawakanyorwa hauna kuisa zvakawanda wanda zvingakwanisa kubvisa president zvokuti pamwe president unousimbe kana kuti president uri kunonoka kuuya kubasa hazvinonge zvakuiswa umwe zvakangoiswa kunzi president akaonekwa kuti haachakwanisi kutonga pamwe nouhwere pamwe kuda hwaakungopota achingoita zvimwe zvinhu pano kunogona kubviswa zvabvira kuna makurukota ake na vice president vakabvumirana vozozviisa kuhouse of congress kuma representative vondozvivhoterawo ikoko
zviri nyore zvakadini kushandisa murayiro uyu mutemo uyu
zvinoti remei nokuti tikatarisa pana vatirambu izvozvi izvi umbowo chaihwo chaihwo kuti vakonewa kushandisa masimba avo hunogona kushaikwa nokuti vanenge vachimiririrwawo namagweta avo kuti ndapapi pamaona chaipo chaipo kuti havachakwanisi kuita basa ravo nokuti zvakaitika zvakaipa chaizvo mutemo unogona kushandisa sazvino kuti unobudirira nokuti vatirambu vanenge vaino mukana wokukwikwidza havo kuti ndiratidzei kuti ndapapi pandakonewa kushandisa masimba angu asi kuri kuti vava varivo vatungamirira vanhu kuenda navo kukuyuscapto kune zvakazondoitika izvova inzi vakonewa vakangoti vanhu indai ikoko vasina kunge vazotaura kuti indai muno pfutsa indai munopinda saka handi nyore namazuva asara zvekare kuti pasara mazuva anosvika mazuva gumi namatatu chete kuti vatirambe vachibva zvinhu zvinogona kunetsa asi kana mutevedzero wavo vamaipenzi vakati ngatiindirire mberi zvinogona kusvika pazvinosvika zvinoenderana nokutiwo vatirambo vazvikwikwidza here
nezuro vatrump vakange vava kutaura kuvabatsiri vavo pamusoro pekuzviregerera mhosva dzese dzavakapara munozviona seizvi
zvinhu zvinotiedza izvozvo kuti munhu aziregerere mhosva dzaanenge akapara iye handioni sokuti mutemo uyoyo vanawo icho zvavangangoita kana vachida kuregererwa mhosva pari zvino pamazuva asara vari muhofisi mavo ndezvokuti vanokwanisa kuti ini basa roupresident handicharikwanisi kana vachinge vanatsokutaurirana navice president kuti panozopinda vice president paya mazuva gumi namatatu asarawo vice president ndiye unozogona kuvaregerera ivo pachavo havakwanisi kuzviregerera mhosva dzavakaparaiwo namasimba avainawo
nezviro zvekare vajoe biden vakadoma chikwata chavo chavanoda kuti chifambise bazi rezvemutemo rejustice department munofungei nevakadomwa kuva attorney general vamerrick garland
vagalandi munhu unenge unogona basa racho waidero akatombowana basa iroro nguva yavaobama asi havana kuzokwanisa kuvhoterwa kusenati nekuhouse of representative vatore basa iroro munhu uya unotonga zvisina fevha mukati munhu uya usina kunge akanzi ndiwe kupati yamarepublican kana kupati yamademokrat saka vatevedzeri vavo zvekare vanhu vakambotoshanda muhurumende yavaobama vari vanhu vakanzi tinoona kuti paiswo wechidzimai wechirudzi ava maminority ava zvinova zvinhu zvitsva muhurumende yeamerica kuwana vakanzi vanokurudzirwawo ikoko kuwana maminority vanokurudzirwawo ikoko asi vanhu vanoiswa kuvaziri rezvemitemo izvi ini hanzi chaizvo chaizvo dzinotozikamwa dzinomukurumbira dzine dzidzo dzozoita maskills pamwe chete neexperience inozikamwa kuti basa ravo vanoriita nomazvo saka zvinhu zvatinokurudzira chose vabaidheni kuti varambe vakadaro pavanotsvaga vanhu vaanotonga navo avo
avo vanga vari muzvina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Financial Gazette rinoti kurambidzwa kwevanhu kufamba famba kuri kurwisana nekupararira kwecoronavirus kana kuti lockdown kuchavhiringa mabhizimisi pamwe chete nokunonotsa kukura kwezveupfumi zvikuru sei kana lockdown ikapfuura mazuva makumi matatu. Chronicle rinoti vagari veguta reBulawayo vachange vachibhadhara mari yemichoro yakapamedzirwa mushure mekunge hurumende yabvuma bhajeti reguta iri regore ra 2021 rinoita mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kanaka wana jonga kandimire wana blessing zulu wana Placid Jeremiah veze tunoda kukutenda nenhau dzemunotipa dzechokwadi. Ndiri pakutaura pane munhu ataura nhasi mambakwe makuseni achitaura achiti ari kucape town anga achitaura nezvemamiro akaita pabhodha pabhodha pakamira kuipa but haisi mhosva yevanhu vari pabhodha vari kuda kuuya kusouth africa. Mhosva iripo ndiye hurumende yedu inotonga nechisimba inotonga zvakaoma zvekuti haitombodiwi kuti vanhu tese tirarame. Ivavo ndo vari kutikonzesa kuti vanhu vajambe bhodha vachiita nemwedzi wese kuya kunotsvaga mafuro manyoro. Hakuchitorinawo mafuro manyoro kuna kusouth africa but zvinotori nani dhanzi kuzimbabwe. Saka uyo munhu ari kuti kwanzi vaichemera kuenda kuzimbabwe kudii munhu aungakanga haungarasi musha wako munhu haufaniri kurasha musha wako kana kurasha hama nekuda kwekuti kwaita chigwere. Tagarisa kana munhu ukagarisa usina kuenda kumusha unofanira kuenda uchinoona mhuri dzako uchinoonawo pamba mudzimu weshiri uri mudendere. Saka ndinoti vanhu vose vari pabhodha dei hurumende dzataurirana South Africa voyabvuma kuti Zimbabwe yaka haina pane zviri kunetsa muzimbabwe zvematongerwo enyika ndozvekutiza vanhu vazhinji muzimbabwe. Saka vanhu vese vari kupapa pabhodha hakusi kuda kwavo nyaya yehurumende yedu yeudzvanyiriri iyi. Inini ndini DVD ndiri kuno kusouth africa.
Kwazivai kwazivai makadiko vashamari vese vestudio 7 narogoredzwa ndonzi Prosper ndiri kuno Cape Town. Nangu kutaura panyaya yekubatikana kwatiri kuita muzimbabwe vanhu muzimbabwe vari kutambura vanhu muzimbabwe vari kutambura zvisingaiti nangu ndiri kuna South Africa but unotoshandira mahara nenyaya yekuti unongozvibetsera vanhu vari kumusha vanhu vari kutambura kuzimbabwe. Munhu anonzi munhu anga agwayaya hapana zimbabwe yaachagadzira as long as ingova zanupiefu zimbabwe haisi kuzova right haisi kuzonaka zimbabwe kana ichingova zanupiefu chete zimbabwe haisi kuzova right. Kuna munhu achagadzira zimbabwe kana ichingova zanupiefu havasi kuzokwanisa kuigadzira zimbabwe. Ngavambosheyawo mazano neMDC vambosiyirawo vanhu vagadzire nyika tomboona kuti zvoita sei kutonga nyika 40 years vachitongowedzera zvouraya munhu angagwa hapana chaachagona vese zanupiefu yese hapana chaachakwanisa kuti tatenda.
Makaita wanu makaita wanu matizimana ose enyika pasi rose nechiziviso pano chiziviso ndechebato rezande richangobva kuburwa Zimbabwe African National Democrats iri ibato riri kutungamirirwa nevana vari mukati menyika yezimbabwe pamwe chete nevana vezimbabwe vari mudiaspora vana vashungurudzika vana vari kukumbira vabereki vose nezvezvarwa zvose zviri mukati menyika nekunze kwenyika yezimbabwe tichiti nezande zvinoita zvinoita nezande tinokumbira rutsigiro kune mimose vana vezimbabwe zvirwanzvarwa zvezimbabwe kuti mutsigire bato iri chinangwa chiri chekupinda mumakwikwi 2023 harmonized election. Zandi ibato richaregister neZimbabwe Electoral Commission by May, June iro gore rino. Tinokumbira rutsigiro isu vana vezandi tinoti nezandi zvinoita zvinoita nezandi tashungurudzika zvakwana ngatimire na maumbo edu tese vana veZimbabwe tibatane tiite chinhu chimwe chete zvange haisarudzi ungava uri muNdevere uri muShona uri muChangana uri muSotho as long as uri mwana weZimbabwe tinokumbira kuti uyu ubatane nevamwe tiite chinhu chimwe chete 2023 zvange muoffice tichinja chimiro chenyika izvezvi inova yashungurudzika atene
Pa Studio 7, makati iwe shamarari wedu Studio 7, tinofara nenhaudza munotipa, ndichiti Happy New Year kwamuri mese, shamarari wedu, makasimba here pa Washington DC, apo. Vanhu vari pabhodha vari kutambura kudzoka, handizivi chavaiva vavinga kumusha kuti chii. Taingotumira magirosari mari asi ivo vongoda kungokwira bhazi kuti kwaningoenda kura bhazi ndaenda kumusha zvino nhasi ndezvipi basa vachawana radyiwa nemha takatovhura mabasa musi wafo takatotanga basa kare musi wafo ivo vachingova pabhodha vakangoti vavava undundu zuvavho muripo pabhodha basa kuno radopera kuuya kuti utange kuritsvaka kwakaoma necovid tukatoipa chaiko chariko ivozvo vakanga vaona kuti covid yarura iyi yafunda yafunya chisero pazimba vakava vachaenda kunodiko kuzimbabweko very sorry vasikana navakomana basa rakatodhiwa nemwa kuno tichogara henyu ikoko kumusha mutooneswa nhamo namunangagwa
Magadiko Studio 7 uko Magadiko Studio 7 tinoshitenda chazvirongwa ichichi tabva nechekurefu awa nonzi vana Monzora avava dzakatosorana Gonzo naChimai kubva itofunga kuti kuda pamwe ane munhu ari kushanda naye asingazivi kuti Monzora uyo ega itiende kumaelection ndopavachaona kuti uyo mufana uyo kanobvutsura sei tovachaona kuti kachakanovabvutsura sei ikako vanofuririka nevanonyepera kuziva vanhu ivavo ndimupamumbe ari pajobhe zvake paari kutaura ari apa ndimupamumbe njezve rimuka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
chikwata chake chezambuko nekambo murambinda sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 446 rimwe sangano rakazvimirira robatsira vanhu kumasvingo vebato redemocratic party muamerica vari kukurudzira kubviswa pachigaro kwava donald trump tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka uwande ndiri muwashington dc ndichiti mosfera zvakanaka